That was an editorial reflecting.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 4 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yakabuditsa mugwaro rayo reGovernment Gazette mari dzinenge dzobhadharwa nevanhu vanoda magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Bazi reBlood Transfusion Services riri kuchema-chema pamusoro pekushomeka kweropa reGroup O. Hurumende inoti iri kushaya nzvimbo yokuvaka zvikoro zviuru zvitatu, asi varayiridzi vachiti nzvimbo izere mumapurazi akatorwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nezuro yakabudisa mugwaro rayo reGovernment Gazette mari dzinenge dzobhadharwa nevanhu vanoda magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Mari idzi dzawedzerwa nemari inosvika madhora makumi manomwe kana kuti US$70. Hurumende yawedzera mari yegwaro rinotorwa mazuva akawanda kubva pamadhora zana nemakumi maviri kana kuti US$120 kusvika pamadhora zana nemakumi mashanu kana kuti US$150. Magwaro echimbi-chimbi ave kubhadharwa madhora mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti US$250 kubva pamazana maviri. Panewo imwe mari yawedzerwa inova madhora makumi maviri kana kuti US$20 yekugadzira zvechizvino-zvino neumhetura kana kuti electronic reader. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasingadaire nharimbozha yavo. Bazi reNational Blood Services of Zimbabwe rinonzi riri panguva yakaoma nekuda kwekushomeka kweropa rerudzi rweGroup O, vachiti kwasara ropa reGroup O rimwe rinogona kuzarisa zuva rimwe chete. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Izvi vanoti zvinotevera kushanda kweropa rakawanda munguva yezororo zvave kuva pakuti vatadze kubatsira vanoda kuwedzerwa ropa zvikuru muguta reHarare. Mukuru weNBSZ Muzvare Lucy Marowa vanoti dzimwe mhando dzeropa seGroup A, Group B neGroup AB dzichine zvikamu zvinogona kubatsira varwere, asi Group O yasarirwa nezvikamu zvishoma-shoma. Vatanga nekutenda mhuri yeZimbabwe nekupa ropa kwavakaita mumazuva ezororo zvavanoti zvakabatsira zvakanyanya.
Isu veNational Blood Service Zimbabwe tinoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe nerutsigiro rwavakapa pachikamu chekuti tiunganidze ropa runokwana kuti panguva yeKrisimesi negoredzva tinge tiine ropa rinokwanira varwere vedu vari muzvipatara zvakasiyana-siyana zvakatekeshera munyika yeZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti pari zvino ropa iri rasvika pakupera uye rave kutotaidza mune dzimwe nzvimbo dzakawanda.
Ndichitaura kudai, takatarira muno muHarare ropa redu iri haritombotikwaniri kana musi mumwe chete. Zvichireva izvo kuti zvipatara zvose zvinoda ropa kubva kuHarare hazvisi kutombowana ropa rinovakwanira.
Muzvare Marowa vakumbira zvakanyanya kuti veruzhinji vadzoke zvakare kuzopa ropa kuti vagone kubatsira varwere zvikuru sei ve blood group O.
Imini ini tave nebasa zvakare kana tiri ma blood group O rekuti tuye tipe zvakare ropa tiunganidze ropa remhando re blood group O.
Mukuedza kubatsira munyaya yekutsvagwa kweropa muzvare marowa vanoti vane zvirongwa zvakasiyana siyana zvekuedza kukwezva veruzhinji kuti vabude neuwandu vagone kuzopa ropa.
Nemusi wechishanu tine chikamu chedu chinoda chatagara chatinoziva chekuti ukapa iwe ropa unopihwa iwe mafuta emotokari epetrol kana edizeri neve eridan. Saka ukapa ropa muHarare pana Cork Road na Leopold takapira unobva wapihwa iwe 5 liters dzako dzepetrol kana diesel. Ukaenda zvakare kumutare kuflyover bridan vanokupa zvikare petrol kana diesel.
Mukoti vanoshanda nemadzimai mune zveutano sambuya Nyamukuta Sister Tatenda Makunde vanoti kupa ropa kwakakosha uye vanhu vanopa ropa vanofanira kukosheswa.
Ropa haribikwi ende ropa harigadzirwi naizvozvo rinofanira kukosheswa naivo nevanopa vacho vanofanira kukosheswawo. Ropa rinobatsira kunyanya madzimai anenge vakapakakosha pekuti munhu aipinda mutsaona obva arasikirwa neropa rakawanda anowana anokwanisa futi kuita se kubatsirwa nekuwedzerwa.
Mangwana kune urongwa hwethe Ridden Blood Drive muHarare apo pachange pachipiwa mibayiro yakasiyana-siyana kune vanopa ropa zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari. Mahofisi ese eNational Blood Services achange akavhurwa vachikokera veruzhinji kuti vazobatsira tsira nekupa ropa. Ropa rakawanda munyika rinonzi rinowanikwa kuvana vezvikoro. Evans Zininga, Studio 7, ndiri muWashington DC.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo zvekuti hurumende iri kushaya nzvimbo dzekuvakira zvikoro munyika hazvigoni kuva chokwadi sezvo nyika izere nenzvimbo dzekuvakira zvikoro. Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi nesekondari Moses Mike vanoti hapana nzvimbo yakawanda yekuti hurumende ivake zvikoro zvedzidzo yepasi zvesekondari uye hatina uye nezveboarding. Makore matatu apfuura hurumende yakazivisa kuti inoda kuvaka zvikoro zvinoita zviuru zvitatu gore ra2025 risati rapfuura. Asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr Takavafira Joe vanoti hurumende haifaniri kuvanda seri kwechigunwe sezvo nyika izere pekuvakira zvikoro kusanganisa mumapurazi akatorwa kubva kuvachena asina zvaari kushandiswa pari zvino.
Mashoko anotaurwa napermanent secretary vaMhike kuti government yatadza kuvaka zvikoro zvinosvika 3000 nemhaka yekuti vari kushaya land handioni ari mashoko ane musoro uyezve ari mashoko echokwadi. Hongu ichokwadi kuti primary school inoda 3.5 hectares, secondary school ichida 7 hectares, boarding school dzichinzi dziri kuda ma 30 hectares. Asi land haisiyo dambudziko muZimbabwe. Land yakazara muZimbabwe. Kana hurumende yanga ine mari inokwanisa kuvaka ma secondary schools anoita iyo 5 per every district zvichiwani kwa land inosvika ma 7 hectares kana ma 30 hectares ama boarding schools.
Saka chiri kutadzisa kuvakwa kwezvikoro chii so kuona kwenyu Dr Joe?
Chokwadi chemandorokwati ndechekuti hapana mari, hurumende haisi kukwanisa kuisa mari muhomwe yehurumende mune zvakanaka. Mari iri kuinda muprivate pockets. Tiri kuona ma elite politician ariyo anotora mari inenge ichifana kuenda muhomwe yehurumende, hurumende ichizosara isina. Hongu tikatarisa maresources atinawo zvikuru sei ari kubva kuma more than 66 productive minerals, tingadaro tine mari yakawanda yokuvaka maboarding schools. Land yakazara hurumende yakatora mapurazi kubva kuvarungu akawanda. Saka tinoona sekuti zvinotaurwa navamhike kuda kuvanda nechigumwe. Vamhike ngavataure chokwadi kuti chatiri kutadza kusevha mari yakakwana, uyezve kune vanhu vari kudya mari inenge ichifanira kupinda muhurumende. Varefu vari kudya mari yavapfupi nokureba. Saka handioni kuti tingamira tichitaura kuti hatina land muZimbabwe. Iyo land yakaita rurasa demo, mapurazi mamwe asina kana vanotoshandisa zvavo ariko.
Apa muri kuti hapana chinokonesa kuti zvikoro zvivakwe?
Maboarding school anokwanisa kuvakwa chero kupi zvako. Vana vakakwanisa kuenda ikoko. Iko zvino panobuda maresults egrade 7, ibatai vabereki vachitsvaka nzvimbo dzokuenda mumaboarding schools. Saka handioni sekuti iyo nyaya yokutaura kuti land hakuna yokuvaka zvikoro ingava nyaya inomusoro, inyaya isina musoro inoda kubata kumesu vanhu. Chikurukuru ndechekuti mari yehurumende yemaresources anobva muZimbabwe iri kuenda mumaprivate pockets. Homwe yehurumende ichisara yakashama kana kuti homwe yehurumende iri kubvinza zvokuti tiri kutadza kuvaka zvikoro kwakawanda. Saka tinongopamurudza.
Zvino sevarairidzi, chii chamunoda kuona chichiitwa Dr. Joe?
Zvatagara chitaura kuti tinoda kuinvesta in quality public education. Panofanira kuva neallocation yakakwana inopfuura 20% of the total budget inoenda kuMinistry of Primary and Secondary Education, kwete zvokunyepa zvavamhike.
Saka munoti kugurukota rezvedzidzo vamhike?
Vamhike tinongovakurudzira kuti dai vasiyana nenzira yokuda kureva nhema, vataurawo chokwadi. Ndoo chingavaka kuti tiende mberi, vachikwanisa kuudza vatungamiri vehurumende kuti vaallocate mari yakakwana tivake zvikoro zvakakwana. Ndoo kuti zvive muchechetero mvura yegui, kwete kusvira tichitaura zvemanyepo zvisina basa. Even zvikoro nyangwe tina mastandards atinoreva, tinokwanisa kuti zvikoro zvine maunits madiki. Kune maprivate schools akaita sana Victoria Junior High School ari kuoccupy less land than maboarding schools ye 7 hectares. Saka zvese zvatiri kutaura izvi, even if we reduce the density of maschools yachona, we can tinokwanisa kuvaka maschools yao panzvimbo diki, kutikapa kuti zvikoro zvakawanda zvive decongested, dzidzo ichizoenda ichizoita zviri nani muzvikoro pane pari zvino. Pokuti pachikoro pangu pane vana vanopfuura 3,000, 4,000, zvinopa kuti vasadzidza mune zvakanaka nokuti panenge pane hot sitting pachikoro, vamwe vokurumidza kubuda kuti vamwe vapindewo vazodzidza masikati, zvinova zvisingaenderani nekudzidza kwakakwana.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriro webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro kuti tinzwe divi rebazi ravo. Vaimbova sineta veMDC vaMorgan Komichi vanoti kusabatana kwemapata anopikisa kunovashungurudza zvikuru, vachiti muchakabvu Morgan Tsvangirai vakashaya mushure mokuunza mapata anopikisa pasi pebato rimwe chete, izvo vanoti vanhu vari kutadza kuita nhasi. Vachitaura neStudio 7, vaKomichi vati vezvamatongerwo enyika vemazuva ano, kusanganisa ivo vaKomichi, havasi kubatana kuti vagadzirise zvinhu munyika.
Ndoda kuita the first person kuadmita kuti politics dzeZimbabwe ndakatarisana neopposition yaparara. Ndinoda kubvuma zvakare kuti the last time patakaona an organized movement yeopposition politics yakapera panguva yakaenda vaTsvangirai. Tane almost 5 years now after vaTsvangirai vashayika, hatinamboona opposition yakalead a demonstration iri organized, iri planned, iri effective sezvakaitwa navaTsvangirai. Hatina kumboona. Takasarirwa nemaleaders, yes, vanaKomichi vananani vachiti kutungamira opposition, asi chokupata iko zvino hapana. So kubva vatsvangirai vachitisiya vakasiya vaita Unite MDC vatora Professor Osman Ncube vauya naye kumusha back, vatora Advocate Tendai Biti vauya naye back ku MDC. On top of that, Unity vakabva vatora zvakare four other political parties dzinenge vana Angari Vhume, TZ, vana Zanu Ndonga, vana MCD, vana Zimbabwe People First. Kuri kuti vashangirai vachishaika vakasiya an opposition movement yanga iri bigger than the original MDC. Ndo saka makaona election ya 2018 yakarova more than 2 million votes. That was the opposition movement yakasiwa navashangirai, a huge opposition. Asi vashangirai vachishaika isu takazita take over opposition iyoyo, takatanga kuputsa kurwisana pa MDCT. MDCT pakarwiwa pakati vachamisa namai kupe propaganda ne MDCT. Pakabvapo tukaenda pakaenda kundorwiwa pa MDC Alliance navamonzora navachamisa vamonzora kuenda zvakare ne MDC Alliance. Nhasi uno taona the triple C kwarwiwa zvakare, ndiko zvino yaparara triple C pamberi pevanhu, hatina opposition. Opposition movement
chinokonzera izvi chii vakomichi?
Handidi kupoinda mazita kana kuplema munhu kana kudii, ndiri kuti isusu takasiwa navatsvangirai sema opposition leaders, hatina competence yokulida opposition. Ndo chinhu chokutanga, hatina competence. The competence yatinoshayiwa ndeyokutadza kupatanidza vanhu, ndiyo competence yatisina yokukipa us still united. Because immediately after vatsvangirai pakaitika disintegration of various leaders, some of us tisu takaita disintegrate na vamwe vakaita disintegrate munovazivana mazita avo. Asi pakaramba kuchingita further disintegration from MDCT to MDC Alliance na triple C. It disintegration. Saka tiri kutadza the aspect of unity, unification, yokukipa vanhu together. Taka tine unity, tichioperate in peace, tine shared vision kuti as opposition leaders tida kuachivha chinyi. That objective yatakafumira opposition tarasa hatisisina as opposition leaders. I think takufocusa much on self interest ne ego, hatisisina kuti tinofunge tichimirirana neZimbabwe vari kutambura, tichisunungura nyika yeZimbabwe, tichimeka sure nyika yeZimbabwe in a unity, in a peace, in a shared vision. Nyika yeZimbabwe iri kugara zvakanaka in terms of the economic development. Hatisina vision iyoyo yanga ina baba vatsvangirai, isusu tarashika. Right now opposition people vari in the wilderness.
Avo vainge vari vaimbova senator veMDC vaMorgan Komichi vari parunare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye yakambotungamira sangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwean Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti havaoni dambudziko rekuchengetera mari mudzimba richipera mugore rino ra2024 nekuda kwekuti vana veZimbabwe vachine kutyira kuti mari dzavo dzinoparadzwa sezvakamboitika muna 2009. Izvi zviri kuitika panguva iyo paine kukwira kwenyaya dzembavha dziri kushandisa pfuti dzinonzi dziri kupinda mudzimba dzevanhu dzichiba mari. Dr. Jokonya vanotiwo kuti upfumi hwenyika husimukire, hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushayikwa kwemagetsi, iyo vanoti yakanganisa nyika munyaya dzemaindastry nekurima. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vaJonga, ichokwadi chiri kutaurwa navanhu, basa remabhengi ndorokuchengetedza mari dzevanhu. Inoita kuti matsotsi ave mashoma, mbavha dziite shoma. Zvese izvozvo zvinobatsira mabhangi dei achisevenza. Ichokwadi, bhangi guru redu Reserve Bank nemabhanga ari muno vanofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vanhu vaunze mari kubhengi. Asika, chakachenjedza nechakatanga, vanhu vazhinji vakaisa mari kubhangi mangwana ndokuwana isisina value. Ndo zvinoita vanhu kuti vatye izvozvo kuti tikaisa mari dzedu kubhangi hatitori kuvalue here mangwana.
Asi hakuna here mitemo inochengetedza mari idzodzo kana dzaenda kumabhanga vaJokonya?
Hurumende dzinongomuka mangwana dzoti taita mutemo wakati, tamuka taita mutemo wakati, tamuka taita mutemo wakati. Saka iyo mutemo ndoinoita kuti vanhu vasava neconfidence nemabhengi. ndo zvakati uraya mabhanki izvozvo. Uyezve kuna mabamba mabhanka akavhara, akavhara nemari dzavanhu. And hapana kana recourse yakaitwa kana kuti chakaita kuti vanhu vaya vakatora mari dzavanhu vasangana navo, hapana chakaitwa. Saka izvo zvinoita kuti vanhu vangofila kuti tiri toga, hatina anotibatsira chetikasa mari dzacho kubhangi. Saka dei vanhu vaita izvo zvabudisa. Asi chikuru chebhangi rinobatsira.
Kupanyaya yekuti nyika ishandise dhora rayo pane kushandisa dhora rekuAmerica, munoti vajokonya?
Ini chandoona chikuru chatakarega chichirera muno munyika ndechokuti tiputse currency yedu tichitora mari yokunze. Isi ndokufunga kuti ndozvakanaka, ndozvichatibatsira. Kutaura chokwadi handizvo zvichatibatsira. Asi of course zvinokuti utaure munhu kuti chinhu chakanaka ndechipi, unonzi zviri nani ndine isu yangu mukati, nokuti vari kumusoro havatibatsiri, havanichengeti. Dei vavagona kuziva kuti kuisa mari kubhangi, chero even foreign currency yacho isingazochinjwi, isingabiwi kana kungochinja mavalue, nyika ino ingadai ichibudirira ichienda mberi. Iko zvino nenyaya yekuti taakushandisa maus dollar, Zimbabwe yanguva a trading country. Hapana chimwe chatinacho. Manufacturing haichatariswi kana agriculture haichatariswi zvakanatsonaka. Saka vanhu vese vari kutivo regai tingoregedzawo, hapana zvatinoita. Ini ndokuzvikurudzira zvemabhangi ndezvechokwadi, dene vanhu vavavhura mabhengi aita zvakanaka, ndokunonzi kuvhura ikonomi, ndokunonzi kubatsira ikoko.
Totarisawo nyaya dzekusimukira kwemaindastiri neupfumi hwenyika. Zvii zvamungatarisira tichinzwa vamwe vachichema nenyaya yekuti kushayikwa kwemagetsi kuri kukanganisa mafambisiro emabasa?
Nyaya yekushayikwa kwemagetsi yanetsa, ndo yaita kuti indastiri imire, ndo yaita kuti farming imire, ndo inoita kuti mining imire. Saka izvozvo ndo zvikuru zvoda kugadzirwa. And yet tine zuva muno for more than 10 months tichingobayiwa nezuva, asi hatigoni kuti tahanesi tichirishandisa. Vanobata shamwari dzedu dziya dzoda kufamba nesu, what if pavoka equipment? Let's not borrow money, let's go and get equipment yokugadzira kuti mutse mafactory yedu muno, tite production, tite value addition yezvinhu zvedu muno, tiwane magetsi atinozvigadzirira, masola tinogona kuita, tisarosada chingoti chimbimbidu chakuti nyingi kana asina kuapprove hatigonoita zvakati.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwean Industries, Dr. Callisto Jokonya, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi, magadi, magadi Studio 7. Vashamarari vese makadini. Inini ndinonzi Mike Matutu, ndiri kuRustenburg uko. Ndinoda kutenda mazvi ese ari kutaura muStudio 7 anotizivisa zvemiro nezvirongwa zvese zviri kuitika kunyika yedu. Minamato wedu ndokungoti dai nyika yedu yanga yanakawo semanakiro akaita South Africa, zvizvarwa zvezimbabwe zvatambura kwemakore. Saka dai zvanga zvagona kuti nyika yedu yanamata, hatizivi kuti Mwari akasekere nyika yedu kusvika pakadaro kuti tinongopiwa vatungamiriri vasina mwoyo wetsitsi kana rudo, vanongoone mweya wakungopamba kutora zvese kuti zvive zvavo, vamwe vese vachitambura. Handizivi kuti sei zvakadaro.
Makadi, makadi iko vashamarari vepaStudio 7, ndiri Benton pano paCape Town. Ya takuara dedapo, takuara dedapo. Murupe anonzi Munangagwa netimu rake ka. Ya ngavabve pachigaro izvi vakoniwa izvi, zvinhu zvivatadza ichi chimuti ichidevapawo mukomana chamisa apedza nazvo kuzi tatambura kuno kutanza nekushandiswa kunoku. Nganzoutsitsi murume uyu, mwoyo wako wakakwasharara kudaro nemhaka iko, handatenda hangu.
Ndozvazvoita mbavha dzinongobatsirana batsirana nachisekedawa, unomaona vakatobatsira Munangagwa paya. Haizvo hazvishamisi hazvo izvo, hazvishamisi. Umbavha, mbavha chinhu chinonzi sadhaki chinofanira kubvondorwa. Zvangoda honde izvi kuti arasi dzinofanira kutsva futi ku. Haiwa, haiwa, hatombobatana nyika dzose titoita zvokutombodzokera pakare chapo chapo. Zvapato ipa kuda kurwa ndokuti titore nyika dzedu apo. Murambi vajobekavo.
PaStudio 7, PaStudio 7 apa. Ndipo vabhii vari kutaura. Mazera sei vashamarari vadiwa nehama dzose Zvinotenda kuva nemi panguva zino. Mamanzwa here madikteta ayo ari kukorokotedza Shishekedu wokuDRC? Zvakanga itwa kuZimbabwe ndozvakaitwa kuDRC. Saka hapana chinhu chinotishamisa. Koiwo kumborongwawo nezvokuenda kupenjeni kunodii? Tiri kungonzwa chioro kuti vana vadoko ngavasatarisira zvokusenzo muindastiri, ngavatarisire kuzviitira mubato wavo wamaoko. Koproduction inobva mubato wamaoko here? Ivo ngavachiendawo kupenjeni vasiyirewo vadoko zvigaro, vasiyirewo vadoko mabasa. Chavasikaendi kupenjeni chii? Varombo ndivo vanoendeswa kupenjeni vasina mari. Imi munoda kuramba muchingomore mari? Mazanu PF makao maimi muruvaroye vavanhu mani.
Murisei vana Jonga kane mire vestudio 7. Murisei muri kutaura naSimon ndiri kuno kuSouth Africa. Jeje, chirumbato chema kudai chamisa hambotongawo Zimbabwe. ZANU PF yatokuvadza yeshe. Kuno kuSouth Africa kwacho mari iri kunetsa, asi ZANU PF iri kungodya mari. Vana vamaminista kune kutinotovaona kuno kuSouth Africa vachitenga zvinhu zvakawandisa. Vane mari dzakawandisa vana vamaminista, asi ZANU PF iri kudya mari apa.
Makadini paStudio 7, vashamarari vese veStudio 7 nevanoteerera vese Studio 7, ndoti makadini zvenyu? Ndatira Studio 7 yemakuseni, kuda kuti sando dzenyu. Makuma, mataura baba, baba mataura chokwadi, kuti munyika muna purezidhendi. Ngatibatanei tose vana veZimbabwe, tione kuti tingaita sei kuti munyika muve napurezidhendi anosarudzwa nevanhu, anodiwa navanhu. Kuti unzi purezidhendi unenge wakasarudzwa nevanhu, uchitungamira vanhu. Vanhu varivo vakakusarudza vanoti kuzvigadza kwakaita Munangagwa. Munangagwa wakazvigadza kuzviisa pachituro chaasina kuiswa navanhu, chatisina kumuisa isu, chakazvigadza iye. Ende chituro chacho chiri kumubaya, chiri kumupisa. Nyika haisi kutongeka zvachose. Nyika yaramba kutongeka. Munyika muna purezidhendi, maZimbabweans tese ngatisumukei nehuwandu, tiite voice one. Tiite voisi rimwe. Munyika hamuna purezidhendi. Zvatakwa naorai zembe. Munhu wese ari kutaura zvati munyika hamuna purezidhendi. Hamutorina purezidhendi munyika izvozvi. Hamuna purezidhendi. Tiri kuda purezidhendi wavanhu anosarudzwa nevanhu. Nokuti zvamunangagwa izvo kuzvigadza, kuzviisa kuti ndini ndatova purezidhendi. Wakaiswa nani? Ndiani akakusarudza? Ndiani akakusarudza iwe kuti uve purezidhendi? Hakuna munhu akakusarudza vamunangagwa. Saka maZimbabweans mese, ngatisimuke nehuwandu. Zvataura vaurayai Zimba, vataura chokwadi chacho chaicho, vataura sababa kuti munyika muna purezidhendi. Ngatisimukei tese tive nevhoisi.
Vawande, regai ndi kumhorose mangwanana nechiti yepi nyuye. Mose vanhu veStudio 7 pasina uyi ndakanangana navawande nokundi mamuchindavhiwa. Regai ndivaperemekedzo muzvare Linda Masarira kuti pachirongwa chavanga pavanga vachitaura pachirongwa vanga vachiti vanoda ruremekedzo sevanhu semadzimai. Asi ndinoti deno vava vachida kumiririra madzimai muzvare Linda Masarira vasingashandisi neZANU PF. Vaidai vachionekwa vachimbopinda mumugwagwa vachiratidzira zvatakaona vachiita pavairatidzira kuti hondo imiswe pakati peIsraeri neHamas vachitsigira vachidzikira Hamas. Zvino ngavambopindawo mugwagwa vachiratidzira kuti mari uyu vachiwenga ngavarege kushungurudza mari mubayiwa panhau yevana vake, atenderwe kuona vana vake nyange akatadza. Asi makotsi haasati ataura kuti wakatadza, which means haasati anzi wakatadza. Saka ngaapuwe vana vake achivavona. Ndozvetinofanira kuti iye mari uye muzvare Linda Masarira azviratidze kuti unomiririra madzimai uye une shungu nokuti madzimai abatwa zvakafanana nevanhurume. Atende.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yakabudisa mugwaro rayo reGovernment Gazette mari dzinenge dzobhadharwa nevanhu vanoda magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Bazi reBlood Transfusion Services riri kuchema-chema pamusoro pekushomika kweropa reGroup O. Hurumende inoti iri kushaya nzvimbo yokuvakira zvikoro zvikuru zvitatu, asi varayiridzi vachiti nzvimbo izere mumapurazi akatorwa nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai chedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.